Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 16/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerera Zimbabwe ngazvibviswe tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerewo kutaura kweAfrica
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi reutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngati nzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerera Zimbabwe ngazvibviswe tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerewo kutaura kweAfrica Zimbabwe yakataura SADC ikataura Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo saka kunga kuva kusindimara nemwoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese
Afrika, Amerika nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu. Hautemerwe zviga neimwe nyika kuzva musi pasi pedzimwe nyika. Muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho tingava chemuhlovo upi kana mutovo upi nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe zvakaenda kuUnited Nations United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe pasi zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations zvinova zviri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remutemo runonzi Constitution, kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe choita zvinoda America, mangwana toteerera zvinoda China, kusvera mangwana toteerera zvinoda South Africa, kuti rinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvaro zveZimbabwe chazoita riini zvatinoda?
Vanga vari munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vachitaura naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gurukotare zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya, vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri. Mutore wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi, idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe, dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can.
Tikwanisi kuwedzera mari, asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose, uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanya kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time, we have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemuno, zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vepazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo, vachiti mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajet nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri weMberengwa North vatafana naJoe veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajet nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vauza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika, uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende, uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution, kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahosipitari emapublic hospital.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye $473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu 11 zvebhajeti rese re $4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya, uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu 15 sezvinodiwa nechigaro cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa budget ra 2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kanzuru yeHarare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Resident Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7 vaHebmo Gotora, vanovasachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuru yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirikana nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachinge vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi yeti vanogona kubhadhara vari kunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti chakakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana kana ine information yaangade kana kuti zvaakada kuziva zviri kuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimbotii ndiwo kumvura paanongowana information kana kuti meseji yekuti kuabvunze kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvokuti amhanye chipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakuda kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoma service providers emukanzuro.
Mukuru wetra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzo remushandira pamoyo nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana nyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery yatinopiwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana kuti tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo. Vadzitaura kudaro zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uyezi vachikwanisa kunge zvivazo ruchironda kana kuchitevera kuona kuti zvaita.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana-siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge ichibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Toda kuti tirimove congestion inenge ichiitika kucity hall. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzakadhevheropwa ndechekuti toda kuita toda kuti tiite service delivery iwete.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri ku Australia chidzorwe kumusha muchire mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Dugan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburiswe munyika iye. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyanga hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganurana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobo masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa izvo zvakapa vamwe vagari hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondogoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa. VaGondogoto vanoti vashandi veAfrica Park vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusahwirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurawo zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda, masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauri webazi reZim Parks vachinashe Farao vabvuma kuti vaGondogoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urongo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities
tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi especially tichitarisa mirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya kuprotekta makambani ichisairi la macitizens kumuka.
Kuro wakwe wa gare wanochengete za muka kuno nzikuru kuitika wakunya makate kwa gare wanumunzimbo iripeji wane Kariba Game Reserve. Ambuya maide ichundu wanoti wali kushunguruzwa ne washandire kambani ye International Anti-Poaching Foundation awa wanonzi wakamborova mumwe murume weshitika akafa kutanga kwe gorerino asa apana zwa wakaitwa.
Kana waka niki walikuwa wana bale mwana wakaruwa nuko chera huko mkomana mudiki wakamvaka muchera huko wakaruwa mkomana mkuru akane mkadzi wake akafa.
Hatina kukwanisa kutaura neno makamba na anuchengeteza muka aya sezo wakuru wawo wanzi wano gara kunze kwenyika. Hatina kuwa na uwanduwe wano wakafa nekuda kwekuruwa newa shandiri makamba na anuchengeteza muka pasi peche vumerano chez impacts sezo wafara wawati ya wana uwandu uu. Hatina kukwanisa kubacha mutaure wema purisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati kutitinzwe kuti nyaya dzirikumhangarwa kumapurisa dzekunetsana kwevagari vanochengetedza muka dzakawandawo zvakadi uye zvekuti vanhu vari kusungwa vachizvima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tombotarusa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Apo makundano emakwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuKatar, Morocco iyo yakasimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal emakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva ku World Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinal spekpesira neFrance. Asi itimu yakasimba zvikuru ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi ku left side, nedefense yavo na Lovren.
Koku Morocco uku wa Masia.
Morocco mukatara yaka rongwa zvakanaka chaizvo. Ine vatambi vanogona kutamba. Tarai muone goalkeeper wao Bono haunobata. Vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadi kuAfrica.
Kupinda kweMorocco musemifinals uye zvine pava kutambira kuti vagone kuhwina kana bronze zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatarira Africa ine vatambi vepamusoro. Asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumwe uko. Tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7.
It was a Friday, my
Muchirongo chedu chemagitara chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Fasterman Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwe nhoronde upenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaita naIvan Zininga we Studio 7.
Vangade kukubatai vanokuwana ikupi.
Vanonga vachida kubata Fasterman vanondibata panhamba dzoti 0776 47 6374. Dzimwe nhamba dzavanokwanisa ndibata nadzo Zenet 1 dzinoita 0719 11 3709. Vanondibata pa YouTube channel, pa Facebook, pa Twitter vanondibata. Vavangonyora kuti Fasterman vanobva vandibata. Ndatenda vashamari vestudio 7 nekubata Fasterman.
Kamunoti ndokari kupisa kakamungade kubuda nako mudariro ndekapi chimbokati chwa.
Kasungu kari kubuda muswa 19 aku Kasungu kakaongorwa kane unyanzvi kakanzi kudhakwa nedoro kachafadza vanhu paChristmas ndiyo latest yaFasterman. Songu ndo songu ichange ichinge ichijambiwa paXmas. Tinenge tine show patanganda ndopatinenge paine show yedu musi wa 25 December kuti inonga iri ipapo tinenge takawanda maartist akati wandei.
Why you think he's a one?
Mazwa kubakuna Fasterman Crusader Marura Pa urukuru ya ita na Evans Ningawe Studio 7 Musa kanga na wachirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi apotiru kukurukura pa msorope Musa kanga na uchango pet kwa munomu Washington DC We US Africa Summit Sejongwa edu ya pera regaiti mbotari sa misore na uzakare Urumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeAfrican Union uye vari mutungamiri veSenegal vaMake Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukotaro zvemari muzvinafundo muTwele Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubudget rehutano regore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyemi na Keith Dube.
Sitini.